January wegore rino takaona zvinhu zvichikwira mitengo yezvinhu ichikwira zvichikonzereswa nekuderera kwakuchiita simba remari yemuno uyo zvakare ma tax akaunzwa ne 2024 national budget nekukwidzwa kwaitwa muma tax mu 2024 national budget zvese izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in US dollars nemuma Zimbabwean dollars saka zvinoaffecta vemabhizimusi zvinoaffecta vemainvestments zvakakosha kuti senyika tiunze kugadzikana kwezvinhu mumacroeconomy izvo zvinounza maincentives anoita kuti vanoda kuinge vachiisa mari muzimbabwe varamba vachiisa mari uye kuti mabhizinesi agara ari kuoperata asasangane nematambudziko ekuzopedzera dzimwe nguva wakuritrenja kana kuvhara saka tine machallenge atinawo but tinoma mapfenda akawanda kuti takwanisa kugadzisa machallenges instability macroeconomy nekungonza kustability macroeconomy zvinobatsira kuita unleash full potential ye economy yedu in terms of my investment possibilities.